Zvino hazvina kumira zvakanaka kuChipinge. Ndichitaura ndakamirira Chipinge East, takavhiringidzwa zvisingabviri necyclone idai. Yakadisturaya dzimba. Every ward pane maward ane vanhu vanodarika 300 vakapwanyirwa musha, uye kwatamandai kwakashayika vanhu 2. Nenyaya yedutu mupengo iri, saka zvino hazvina kumira zvakanaka. Izvozvizvi vanhu vari kutotambura nokuti vanogara papi, nokuti dzimba dzavo dzese dzakapera dzakaparara.
Ko, rubatsiro ruri kuvimbiswa nehurumende rwatanga kusvika here kunzvimbo yenyu?
Kutaura chokwadi kwakanyatsa kunaka, hakusati kwauya rubatsiro, nekuti sinzi zvakatanga zviya zvichitaurwa kuti rubatsiro riri kuuya, taifungidza kuti vachatipa matende kuti vanhu vaone kwekurara. Hazvina kuitika. Kusvikana nhasi uno hatina chatati taona. Tinongozwa kungotaurwa chete kuti zvinhu zviri kuuya. Tirongozamawo kuti shamwari dzedu dzingatibetsera here, asi hapana atanyatsa kutibetsera. Saka hakuna chati taonekwa paground, vanhu vachiri kungotambura.
Dambudziko apa nderei? Nderekuti hakusi kusvikika here? Migwagwa yakaparadzwa here nemazambuko aya? Zviri kufamba sei?
Harisiropi dambudziko rokuti hakusi kusvikika, nderekuti zvinhu zvacho hazvisi kuwanikwa. Vanhu vakatinyorai vanhu, makanzirazi edu akatanga kunyora vanhu, neinisa MP tikanyora mazita tikaendesa kwaDA kucivil protection unit, but nanhasi uno hakusati kwauya chinhu. Marodhi yese akashata, like kutafara kune mabridge akapwanyika, asi vanhu vari saidhi rekumwe rimwe saidhi vaifanira kudai vatoona rubatsiro. Saka hakuna zvinhu zvaizvo kubetsera vanhu. Vanoda chikafu, hakuna chikafu chacho. Saka zvinhu hazvina kumira musha.